Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera zvita 21/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro richacherechedzwa mangwana.
Rozizame sekusarudza takaita dzanga dzine makwikwi nokusanzwisana nebopoto anga akaruma pembe ndiye zvanga achirikava. Vheki yanga ichiita basa yakuperekera divi rimwe chete rakapfeka hanzu dzodza naMnangagwa ivava. Kati maitiro aitika zvinhu aya ekuti sarudzo vanhu vavhota dzosanduka dzomuka dzangova nemamwe maitiro serwaizi hatiwirirani nazvo.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti havatenderane nemamwe mashoko ataurwa navaMnangagwa panyaya yesarudzo mashoko avatura. Nyanzvi munyaya dzemitemo muzvinafundo Love Mumadhuku voshora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura nhasi mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro rinocherechedzwa mangwana. Vachitaura nhasi vari kumuzinda wavo weState House vaMnangagwa vakurudzira kuti vanhu vabatane. Vativo imba ine kurwisana inoondomoka. Vaenderera mberi vachitiwo pose panopera sarudzo panoda kuti paitwe sungawirirano kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive rivalry. Democratic contestations should never destroy our national cohesion. The quest to govern.
Bumbiro remiteme yedu rinotisungira kuti tiite sarudzo mukupera kwemakore mashanu ega ega. Kukukidzana hakufanirwe kuparadza kubatana kwedu. Zvematongerwo enyika hazvifanirwe kuvhiringa nyika yedu. Zvematongerwo enyika zvinofanirwa kusimudzira upfumi hwenyika. Mwari ngavatikomborere. Mwari ngavakomborere Zimbabwe.
Let unity, peace, love and harmony prevail over our great country, Zimbabwe. God bless you all. God bless Zimbabwe.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ayo tapuwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko uye aburitswa padande mutande reTwitter reMinister of Information. Zuva reUnit Day rakauya mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano cherunyararo kana kuti Unit Accord pakati peZANU PF neZAPU musi wa22/1987. Vakanyorerana chibvumirano ichi ndimushakabvu Robert Mugabe namushakabvu Dr. Joshua Nkomo. Izvi zvakatevera kurayiwa kwevanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika zvuru 20 kumatebeleland neMidlands munguva yegukura hundi pachipomerwa mhosva mauto e5th Brigade yekuponda vanhu ava. Hurumende inoti yairwisa vainge vaipandukira asi vezapu vachiti yainge iri hondo yekurwisana yekurwiswa kwevanhu vechirudzi chechindebele chete. Vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakaramba kukumbira regerero vachiti yaive nguva yekupengereka asi vamunangagwa vakati vanhu vakasununguka kutaura nezvenyaya iyi kunyange hazvo naivowo vasati vakumbira regerero. Munguva iyi vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori. Vachipindurawo mamwe mashoko avamunangagwa aya, mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vati havatenderane nemaonero avo panyaya yesarudzo.
Nyaya yenyika isi yokubatana kumiso. Nyaya yekubatana ndeyekubatana pamazano, papfungwa, pamuono, parudo. Munoziziva mese kuti sarudzo dzatakaita dzanga dzine makwikwi nokusanzwisana nebopoto. Anga akaruma pembe ndiye zvanga achirikava. Zeki yanga ichiita basa yakutarikira divi rimwe chete rakapfeka hanzu dzoza namunangagwa ivava. Saka maitiro aitika zvinhu aya ekuti sarudzo vanhu vavhota dzosanduka dzomuka dzangova nemamwe maitiro serwaizi hatiwirirani nazvo. Takaenda kuConcord tikapokana. Saka nyika ine kusawirirana nekwete nesarudzo chete asi kuti nekuda kwokusaitwa kwezvinhu zvakanaka. Saka ngatisangotarisa kupokana kwesarudzo, pane kupokana kwematungamiriro enyika. Ivo vanoona sokuti vanhu vanofanira kutongwa, isinoti vanhu vanofanira kutungamirirwa nekuti havana mhosva yavakapara. Ivo vanoona sokuti vanhu vanofanira kupuwa chamu yemunyu, isinoti aiwa ngatipei vanhu zvinotapira tiri nyika shuga. Ino mazano marayirano, kurika denga huu kubatsirana. Hakuna anoita chinhu ari ega, zvanza zvinogezana. Saka ngatibatsiranei kuti nyika iende mberi. Isu toda kuti munyika muve nerunyararo. Zuva ramangwana unofanira kuva mucherechedzo wezvatisati takwanisa kuita munyika muno, kukwanisa kungowirirana chete kuti vanhu vaonesane. Ndakati kuna vamunangagwa, uya tisanganika mukoma tipedzerane nyaya yesarudzo iyi, tipedzerane nyaya dzatiri kupokana dzekuti munorovesa vanhu nemapurisa, munorovesa vanhu nemasoja, munorovesa vanhu nevabereki vavo nemadzikoma avo anofanira kunge achishanda vachiremekedzana, vanoshandira hurumende vachishandira vanhu. Kuti hurumende vanhu, hurumende havasi vatungamiri vanokwereteswa masimba, hurumende vanhu ndo vanofanira kuremekedzwa. Saka izvozvo havasati vada kuti tiwirirani.
Vari kutika imi seMDC hamusina kupinda mupoladho.
But isu hatipindi kuherisadza mutekweka teverera isi tizva kuti ngwena tinotambira kunonyudza, toda kuti uyai kuno. Hatidyiwe takasunyura sematemba. Isu toda kutoti nyaya kana iri yekuti tiri kusangana pakati tosangana pakati. Isu hatisi kuzowanikwa kupolad. Polad iboka ravamunangagwa ndivo vanowirirana navo. Saka tichamirira kuti vamunangagwa vaungane neva vanotaurirana navo ikoko, vova nechisungo chavo chavanoita. Kana vane chisungo chimwe chete ivo semutungamiriri vepolad, votiuya nezvavanenge vawirirana tochiita nhaurirano chaidzo pakati pedu isusu navamunangagwa. Nokuti isu hatisingadi kuenda kukwaya yavo. Ngavaite kwaya yavo vamunangagwa, vapedza kuwirirana nekwaya yavo tanzwa rumbo rwavari kuimba tochizosangana, toita kuti isu tiridza ngoma ivo vachiimba rwiyo rwavo rwokupolad.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muBulawayo. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku, avo vari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD, vari kushora zvikuru hurumende nedanho rekuda kuvandudza bumbiro remitemo vachiti izvi zvinofanira kutanga zvabva kuvanhu. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hapana chakaipa pane zviri kuitwa nehurumende zvekuvandudza zvikamu zvine chekuita nekudomwa kwevateedzeri vemutungamiri wenyika kuitira kuti vadomwe nemutungamiri wenyika sezvaiitwa kare uye kuwedzera makore vatongi vanenge vasvika makore ekuenda pamutikandigere. Zvimwe zviri kuda kuvandudzwa kudomwa kwevachuchisi vakuru vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Madhuku.
Bumbiro remutemo hachisi chinhu chokungoti kana political party iripo kana vanhu vanenge vari kutonga nyika ingavo kana vafarisa vachida kuona kuti tine masimba vongomuka voti hakuda kuchinja bumbiro remutemo nenzira iyi nenzira iyi. Hazvifani kuitika izvezvo, kukanganisa kutonga nyika. vanhu vanosarudzwa kuti vatungamirire nyika pasi pegumbo remutemo riripo. Kana wasarudzwa for 5 years zvakaitwa vamunangagwa zvese, unofanira kunge uchitonga nyika nemitemo iripo. Kwete kuti wasvika paya paya uchimboti tange, hauna nenguva yakareba wautsanga zvokuchinja gumbo remutemo. Hazvifaniri kubvumidzwa izvo. Saka zvinofanira kungoramba chete kuti zviri kubva kupi. Gumbo remutemo rinokwanisa kuchinjwa hongu, asi hazvifaniri kubva kuhurumende iripo. Ngazvingobva kuvanhu vakawanda vanotaiwa ichi neichi neichi totaura. Kana ipapapa vehurumende iripo ichifunga kuti pane zvainoda kuchinja gumbo remutemo, ngaitobvira nekure yotaura nyaya yayo kuti tiri kuona kunge pane chakati chakati, hamuonio here kuti iyi tingachinja gumbo remutemo. Kwete kungoti aiwa tatogadzira bill, tatobva mumeeting yecabinet tida kuchinja ichi nechi. Aiwa hazvifaniri, zvinofanira kuopozwa izvozvo.
Asika vamadhuku vanhu vakavhota vakapa ZANU PF masimba iwayo yekuti kana ichida inokwanisa kuwanidza gumbo remutemo nekuti ine yatinoti ya 2/3 majority pachirungu. Saka pane chakaipa here kuti ishandise masimba ayakapuwa nevanhu vacho kuvandudza bumbiro?
Hativhotere vanhu kuti vachinje mitemo yedu, tinovhotera vanhu kuti vatitungamirire.
NCA iri muPollard umu, inyaya yamuchasimudzawo here kuna vamunangagwa pamunozosangana navo?
Ivini mangwana chaiwo musi wa 22 December tichasangana napresident vamunangagwa nevamwe vePollard panzvimbo yakatonaka zvayo kufamba kwavo nodo kune meeting inoda kuitwa ikoko. Ini ndichataura izvozvo, and nyaya iyi icharamba iPollard. Kana vakasashandisa Pollard kuti vabvume zvakadaro izvozvo kuti vachinje direction yavakuita panyaya yakadaro, isu seNCA tinenge tava kutariswawo kunoti saka zviri kubatsira chinhu here zvePollard kana Pollard isingakwanisi kuita mukana wekuti vanhu vataure pfungwa dzavanenge vachida.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momadugu vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi.
Mashoko avo varashika. Zvinoitika ndezvekuti vatongi vanoona zvimhingamupinyu zvinenge zvichiitika maringe nemutemo unenge uripo, vogara pasi voti saka tingaita sei kuti zvifambe zvakanaka, zvireruke kuti nyika ifambe. Vobva vataura kuti ko tikadai zvingaite sei, vowirirana sezvatakaita kuti takawirirana tikaona kuti constitution ino painoda kugadzirwa. Kana tadaro tobva tanogadzira zvatiri kuda kuti zvinge zvichivandudzwa, tobva tazviendesa zvakare kudare redu toti izvi ndo zvatagadzira maringe nematauriro atakaita nguva dziya patakanga tiine maprinciples ekuvandudza constitution yacho. Tapedza izvozvo, kana zvabvumwa tobva tazviindisa kuparamendi kuti tigazetai for 90 days so that vanotipa feedback yavo kuti vanozvida here kana kuti kwete. Saka ndinokashamara zvikuru kana ndichinzwa kune vanhu vanoti zvatakaita hazvisirizvo, nekuti ndo hwaro hwacho hunofanirwa kuitwa kuti tisvike pachona sekuti tizonzwa vanhu kuti vanoda here zvatiri kuti zviri kukanganisa basa rekuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Ko vamwe vari kuti honorable munenge mati kurumidzei kutanga kuisa zvigamba pabumbiro remitemo iyi?
Mutemo unogadzirwa kuti ubatsire kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, nyika itongeke zvakanaka. Kana mukagadzira mutemo mukabva mafungiro atakaita apa handiwo, haumiriri kuti vanhu vatsambure stereki kuti ugadzire zvinhu zvawaona kuti zvakashata. Hatisi vana mwari vanoita zvinhu zviri pefekti.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare vari kwaZvimba. Botswana inoti ichaita musengabere zvarwa zveZimbabwe zviri muupotere munyika iyi kana zvikasanyoresa kuti zvidzoserwe kumushingirai. Madondo anoti panyaya inotevera.
Asi urongo weBotswana huri kushoropodzwa nenyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nevapoteri avo vanoti vakatiza mhirizhonga nekumbunyikidzwa munyika nenhengo dzebato rinotonga reZANU PF. Mudzidzisi wemitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe Wanoti dano iri rinoratidza kuti hurumende yeBotswana airemekedzi zvisungo zvakaitwa nesenza.
Because kana uri wakasaina kuti we are member of this treaty or convention, unoto wakasungirwa kuti uitevedzere. Zvokuti United Nations inofanira kutokusunga kumanikidza kuti follow. Haisiri optional kana uri a signatory. You must follow it. That's my international law standards here.
Sangano rinochengetedza kodzero dzevapoteri pasi rose United Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR rakasunga kuti hakuna nyika inofanira kumanikidza kudzosera vapoteri kwavakatiza kana paine kuratidza kuti upenyu hwavo huri munjodzi nokuda kwezvematongerwo enyika kana chii zvacho. Chisungo ichi chakaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu 1977 chichitsigira chimwe chisungo cheUnited Nations Convention chakaitwa muna 1951. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mutemo paUniversity of Botswana vatakuudzwa matambo vashoropodza danho reBotswana vachiti vapoteri ava vanogona kukwidza nyaya kumatare edzimhosva vachipikisa zviri kuitwa neBotswana.
Pane vamwe vanhu vatori mapolitical refugees vakatovanda mumundu and they deserve to be protected. Kuti vaendese nyaya iyoyo kumagweta ndizvo zvinotoitsa kuti zvinhu zvibudirire. Vanhu vane kodzero chekuchengetwa nehurumende inge vari chigara munyika yachona.
Mukokeri wesangano rembatanidzo wemapata anorera kodzero dzavashandi muBotswana reBotswana Federation of Trade Unions kana kuti BFTU vagadzani imhodza vanoti hurumende yeBotswana yatora danho iri isina kutsanangurira veruzhinji kuti yakaongorora here mamiriro ezvinhu muZimbabwe kana kuti kwete.
Our government is problematic.
Dambudziko rine hurumende yedu yeBotswana ndeye kuitira zvinhu muchiwandi. Kana painenge yaita zvakanaka zvinonetsa kuti zvinzi yaita zvakanaka nokuda kwekuti umbowo hunoratidza kuti ongororo yakaitwa hauna kubviswa muruzhinji. Zvinhu zvinogona kunakira ruzhinji asi kune vamwe vanenge vasina kumirirwa zvakanaka.
Mutauriri wavari muupoteri muBotswana vabekimpiro weza vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana haisi kuda kuteerera nhunha dzeavo vakatiza mhirizhonga yakaitika munyika mushure mesarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa muna 2008.
Kana vachidhipota vanodhipota but kuda kuti nyika dzese dzizive kuti kune vanhu vadhipota vasati vada kudzoke because vari kuda kuti nyaya dzavo ngadzikiyo. Kuda kuti makesi dzevanhu akiyo. Security yevanhu ngaive security, international security iri kubva kwese kwese kwete Botswana negovernment yeZimbabwe. Ivo vari kubvumirana zvavo zvoushamari chete.
Vapoteri vari muBotswana vazhinji vakatiza kuZimbabwe muna 2008 vazhinji vavo vachiti vatsigirwe MDC vakatiza misha yavo mushure mekuurayirwa hama dzavo mumhirizhonga yakaitika mugore iri. Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muhurumende yeBotswana amai Gloria Letsage vanoti Botswana iri kuita urongwa uhwu zviri pamutemo asi varamba kutsanangura kuti sei vachidaro. Asi Botswana inoti mupoteri anenge asina kuzvipira kudzokera ega kumusha kwavo panopera gore rino anozoita zvokumanikidzwa kudzoserwa kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Evanice Munando vesangano reFemale Students Network. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu ranga riri kubata mabasa api ekubatsira vasikana vechidiki gore rino.
Gorere meiri isizwe sesangano redu reFemale Students Network nyaya dzanga dzakati one day ndinoona nsemamiriro yakaita kunze zvinhu zvanga zvakati ome munyika yedu yeZimbabwe. Chinorezvo kuti vana vasikana vazhinji vanga vachisangana nekushungurudzika kwakanyanya kuzhinji kumbunyikidzwa panyaya dzepabonde ho nyaya dzatakatinyanya kusangana nadzo nguva ino ende tanga tisangana nevana vazhinji vanga vachineseka zvizhinji mumakoridha epamusoro ende uyezve nenyaya yekushaika kwechisapu uyezve tinoona kuti kori chedu akakurumidza kufara nenyaya idzodzo dzandataura dzekuti chikafu chakachomeka uyezve tinavanga vadzidzi vedzidzo yepamusoro vechisikana uyezve vose nevakomana vanga chacho kutika.
Taka tarisa gore rinouya ndezvipi zvamungada kuona sesangano renyu Female Students Network muchishanda muchiita mukuedza kurandudza upenyu hwevanasikana nyanya.
Gore ra 2020 tine shuwiro yekuti zvinhu zvichachanduka. Ende kune zvebasa redu richavandudzwa zvizhinji. Nekuti zvine gore rino zvanandi tanga tichiita zvizhinji. Tanga tichiedza kunyatsa kusvika pamizi kuti tichakuridza kuti dambudziko riri kubva nechepapi. Uyezve tichiisa maringe yekuti tingazvigadzirisa sei dambudziko iri. Ende ndichireva kuti gore rino ndiri kufara kuti takakwanisa kutaya pachirungu inonzi strategic plan review. Ndichireva kuti takaita zvose izvozvo zvatinogona kushanda nazvo mugore ya 2020 panzvimbo kuti tione kuti tigadzirise dambudziko iri. Zvizhinji zvakasangana nekushungurudzwa tiri kuonesa kuti gore rino tinenge taane mutemo unonzi National Sexual Harassment Policy kana kuti mo uchabata iwo vanongunikidza vana ava vaperpetrators. Saka tiri kuonesa kuti gore rinoya tine tarisiro yezvakanaka kuti aiwa tichange taane mitemo tichisimbisa mitemo inoita kuti vana vechisikana vadzidzi vechisikana vawanike vachichengetedzwa uyezve bata redu iroro rekukurudzira vanasikana kuti kunyange munyika yakatarisana nezvakaoma kudai iwo vangakwanisa sei kuenderera mberi nedzidzo yavo uyezve vachikwanisa kuenderera zvakanaka neupenyu vachikwanisa zvakare kuita overcome kana kuti kuona kuti vangakunda sei matambudziko atakatarisana nawo nenyaya yekuzvibata nenyaya yekungoonawo kuti aiwa chikoro chedu makore mana chiri tiripo asi chiri kunoita zvakati wandei ngatingoshingai vana uyezve tichikwanisa kuti alog hurumende yezimbabwe ikwanise kuunda arenzi magrant wenyaya yatiri kutaura pari zvino asi ndinoreta kuti ii pachikuva ichocho pachiri pakatiomei nekuti mitemo yakaiswa ipapo ichakatiomei nekuti tiri kuti aiwa ngavachipiwa magrant vakwanise kuwanika vachibatsirikana pavanenge vachidzidza.
Vanenge vachida kunzwa nezviri kuita sangano renyu kana kubatsirwawo nesangano renyu vanokuona ikupi?
Isu iye zvino tiri pamaofisi zvedarani kwapanet one good mufisi flow kwakanzi iko Majete selegal practitioner shanda pamwe chete navo magweta ivavo ndopatiri kuwanika uyezve nhamba dzenhare vakasununguka vanotifonera pa 0775054755 nhamba yakare iyoyo ine WhatsApp nhamba zvinoreva kuti aiwa munogona kutiisira henyu meseji panhamba idzodzo tigokurukura maringe nezvose zviri vechisangana nevanasikana uyezve nevana vakomana izvinoti akuda kubata zvine vana vakomana vanenge vachineseka. Facebook tinayo ii apo ndopamuchaona muchazvionera mega ipapo. Facebook yedu inotiiyo Female Students Network Trust vakaona paine logo iroro ndo Facebook page yedu. Motibata pawebsite iyo inoti www.femalestudentsnetwork.org.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Evanice Munando vesangano reFemale Students Network kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvel Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mavelasa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo kana kuti our lives, icho tinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevanhu mukurarama umo. Umo vanotengesa zvinhu vari kunzi vari kuramba kutambira mari dzendarama kana makoini mumabhizinesi avanenge vachiita. Izvo zvaita kuti tibato mukuru wesangano revanorarama nekutengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai. Tougamuchira nemufaro muchirongwa chedu waWadzai.
Tinotenda nemukana wamatipawo.
WaWadzai, tiri kunzwa matambudziko akasiyana-siyana, zvikuru munyaya dzemari. Kunonzi vamwe vari kuramba kutambira mari dzemasendi kana dzemasirivha, makoinza nezvimwe zvakadaro. Zvii zviri kuitika? Muri kurarama sei?
Chokwadi chiripo mukoma ndechekuti zvinhu zviri kugosha, zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. Ende nyaya yamuri kutaura yekuramba kwemari ingori cherechedzo yekuoma kwaita zvinhu munyika. Hakusi kuti tiri kungoramba mari idzi panjeke pekuda kungoomesera vatengi, aiwa, inhau yokuti sezvatagara tichitaura mari ya isina palio mari hizi hatikukwanisika kuti tinge tichibata nouwandu hwadzo munoziva vama tengesa vama anoita mamwe manemba zedu vane vachifamba kubva papoint A point B vachitengesa vachienda mberi vamwe vakutofosoredzwa kufamba vaita senge vakabata masaga chavo chavo emari emakoi ende izvi hazvisi kuti paconvenience pakuita mabhizinesi edu saka isu tiri kukurudzira maauthorities kuti aiwa chiuyai mutipe mari dzinoita kuti tikwanise kutreda mune zvakanaka tikwanise kutreda tichifamba from point A from point B tichishandisa mari idzi dzisingatiremeri uyezve dzisingatipe mutoro wokuita na bhizinesi so that atirambe tichiita senge tiri kuita inconvenience macustomers edu anotipigira anoita kuti tirambe tichirara
maidzi masendi iwaya kana macoin asi zvinotorerusa here mashandiro enyu kuti mune muchiwana mari dzechange
zvakafanana nekuti 25 cents pari zvino mukoma dzenga hapana chaichatenga dhola chairo chairo hatichakwani kukwira kombi kubva kumufakose kana kuwaifiridzipinda mutown harichina value yarichaedha saka imari yokuti une wakangoita chishumbo wakaisa muhomwe yako asisina chainokupa in terms of kutenga kana kukwanisa kutreda kuita business of course pachange tinobvumirana asi tikatarisa panyaya dzevalue mari idzodzodzo hadzisina uremu hwadzinahwo hwatanga tichiziva panguva yapfuura saka tiri kuti aiwa vakakwidza madenominations aemanotes vakasvikawo kana kuna ma20 kuna ma50 still change inenge ichingowanika muma$5 iwawo nema$2 but ma20 cents ma10 cents ma5 cents haachanyanyi kushanda kana chitaura zviri pagraund chaizvo chaizvo
tiri kuonawo kuti matarisana nezororo rekisimusi muri kuonawo bhizinesi renyu pane chiri kushanduka here
aiwa zvinhu zvakaoma mukoma ndochokwadi mari hakuna vanhu vari kutambura izvezvi tikatarisa nenhau yei yekuti boka rekwadi chiripo ndechekuti vanhu vari kuswera vari mumaqu vachitsvaga ma$300 but pane dzimwe dzenguva haitombobudisi $300 pari kuda ma$100 asingatombokwani zvinhu zvinenge zvichida kutengwa nevabereki izvozvo zviri kuti ikanganisawo isusu pamabhizinesi edu nokuti matengerwo aimboitwa nguva yekrisimusi yakaita sezvizvi yakundosvika yakasiyana nemakore ano nokuti hakuna mari vanhu vari kutadza kuwana mari dzavo dziri mumabhengi chero vakadziwana futi mari dzacho ishoma hadzisi kukwana saka haiwa chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zvakaoma 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 tinongokurudzira ivo vari kutonga ava kuti aiwa uyeisai musoro pamwe mugadzirise zvinhu vana vezimbabwe vatambura
maita basa wawadzai tokutendai zvikuru manga makateerera kumukuru wesangano revendors initiative for social and economic transformation kana kuti vset vasamuel wadzai muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro riri kucherechedzwa mangwana vachikurudzira kuti vanenge vakundwa musarudzo vazvitambire kuti nyika ifambire mberi asi mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti havatenderane nemaonero ava Mnangagwa panyaya yesarudzo vachiti kazhinji dzinenge dzabirirwa zvinozokonzera mapishapisha nyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love Momadhuku voshora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele
sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Chona njani nitwaka zomuse hola mugela emoyeni ngenjabulo ngamgqibelo mhlaka 21 kumpalakazi 2019 nenguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje,
our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however these must never be aggressive or divisive.
Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu leUnity Day kusasa, kodwa abeMDC bathi nguye ohlukanisa abantu.
Umthetho lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinet yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha iconstitution ekuba yiwo umthetho omkhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha icothoza imizamo yeZANU-PF yokuguqula isisekelo sombuso ukuze siphe umongameli amandla amaningi, isithi lokhu kubuyisela ilizwe emuva. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi ahlale ebambeni ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe, njalo kulethe inzondano phakathi kwabo. Embikweni obukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uZulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Isisekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana okwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilize ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kazimelanga zehlukanise kumbe zidilize ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho loZulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu leUnity Day kusasa. Ibandla leMDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uZulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele ephalamende.
Thina njenge-MDC silesifiso esikhulu ukuthini amaZimbabwe wonke lapha ekhaya lakudiaspora basebenze ndawonye babe mulinye, ngoba ukubambana kuletha intuthuko, kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho-ke siyabe sifisa sibili ukuthini ilanga lele le-Unity Day libe lilanga lokuthi amaZimbabwe akhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali ilanga leli ivela kuzaphi le PF zaphi leZANU-PF, yikho kudabuka khona ilanga leli. Se-PF letter sesikhuluma nge-unit yamaZimbabwe wonke kungenandaba ukuthi ngabe zaphu kumbe ngabe zanu, kungalandaba lokuthi abe MDC labe zanu. So siyabe sifisa ukuthi sisebenze ndawonye, kodwa yinto esiqeda umnyaka wonke lo sikwazi ukuthi u-ED uqeda umnyaka wonke sibhula nje abantu be-MDC. So ngala lungelo lokuthi aqale sikukhuma nge-unit, ngala lungelo lokuba ngubaba womuzi yena ekwazi ukuthi uqeda umnyaka wonke harasi MDC. So thina siyabe sifisa ukuthi ma efuna ukuthi abe united nabantu kumele asebenzelane nam ndawonye kulokubalisa. And siqeda umnyaka wonke thina njenge-MDC sithwale senzima esibhula ngoswazi olwenzima u-ED.
Uthi kulezitha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene, abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo, uthi ningalokho?
Akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe. Isitha yithi sodwa, silwa sisodwa lapha ekhaya. So thina njenge-MDC sithi yena ubaba yena ma i-DF uba ngubaba wesizwe kaqalise ukusebenzelana kuhle ne-MDC kulokuthi atshone esilwa layo. So yena kumele azi ukuthi isitha esikhulu yikuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe. Lokho ukuthi kulabantu phandle abayizitha zethu asonto esingathi yenza iZimbabwe ibiyele emuva. Okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe okusenza sibiyele emuva. So umlayezo omkhulu nge-Unity Day for ED ukuthini, thina njenge-MDC singabantu abangakwamukeliyo lokho akutshilo, ngoba ngumuntu esikwazi ukuthini ngasihlanganise iyasilisanisa iZanu PF itshoni ivula abantu be-MDC. Sikubonile umnyaka wonke lowo inkokheli zethu zigcwele emadala emakhothini. So akula into engakhulunywa ngo-EDA unity yena ekwazi ukuthi yena akasibambanisi njengamaZimbabwe, uyasahlukanisa.
Umnumzana Daniel Mologele, isikhulumeli sebandla le-MDC, njalo umela isigaba seWange Central edale lephalamende. Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwamaqwetha elizweni kakhulu uhulumende weZanu PF ngokuzama ukuguqula isisekelo sombuso esalotshwa nguZulu ngo-2013 pha umongameli amandla amanengi. Idale lekhabhinethi lamukele inguquko elotshwe libandla leZanu PF kuliviki egoqela ethi umongameli welizwe kumele azikhethele abasekeli bakhe, njalo abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba. Iloso Society of Zimbabwe ithi inguquko le ibuyisela iZimbabwe emuva. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi uvumelana lalinhlanganiso.
Umbhedo lo sibili esifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabhinethi yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha i-constitution ekuba yiyo umthetho omkhulu owelizwe leli, ngoba singakhangela i-constitution le yabhalwa izifiso zakhe kune-constitution. So akumelanga ukuthi into efana ne-constitution iphonge ukutshintshwa njengamadoda labafazi abambalwa ababenayo ama-whiskey nje bazidabela sebephonge ukutshintsha into abazicabangayo ukuthi yizo ezi-right kibo bengakhonsultanga uZulu. Yikuhlanya sililokhu esesikubona kwenziwa ngohulumende kokuthi umnangagwa usefuna ukuzipha amandla amaningi, okuba yiyo into eyayisihlupha ngomgabe nje eziphe amandla lawo ayemaningi okokuthi into zonke zase ziphonge ukutshela kumele zenziwe ngayo iphalamenti ingasesela mandla.
Ngokubona kwakho kungani kahle kahle uhulumende ethethe leli nyathelo?
Uhulumende uthathela leli nyathelo ngoba yena ufuna ukulondoloza amandla akhe, ufuna ukuthi athi ngalokho esingathi ngekhulungu ukukonsolidate ipower yakhe ukuthi angaseze wakhitshwa njalo angaseze wafikeka nje ekubeni ngumongameli waleli lizwe. Ngoba sonke siyakwazi nje ukuthi abantu laba abasibusayo khathesi okuyikhabhali lokuyikhathayo lokhu vele ku-power hungry. So inhlanganiso le yezemthetho nje iqinisile sibili ukuthi kubuyisela ilizwe leZimbabwe ngemuva ngendabeni
ezemithetho. Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu ngezemithetho. Umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso ukuthi bazama ukupha umongameli Mnangagwa amandla angelamkhawulo. Iza kamizi enyakatho lasezansi yamaNdebeleni zithi sezehlelwe ibuyanga obumangalisayo kulandela ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 ezabelweni zombili ngenxa yendlala lonyaka. Walpit Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izimo leziningi eMathabeleland ziphila ngokuthengisa izifuyo ilakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala yalonyaka idanele imhlambi izibaya zavalwa emzini eminingi. Iningi lithi kalisela lokokulimisa. Ugatsha lukahulumende lubona ngezokulima lezokufuya olwe-agritex luthe eMathabeleland North laseMathabeleland South sokufe inkomo ezizinkulungwane ezingamathumi amabili lanye lamakhulu amane 21,400. Isiphathamandla salolu gatsha uMnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi isabelo seMathabeleland South sodwa sifelwe izinkomo eziphose zifike kunkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000.
Zinkomo zingange 15,600 izinkomo zingabe zifile. And inkomo zethu imbangela yenza silahlekelwe izifuyo kakhulu. Akuzange kube lezulu elihle ukuthi kube lamanzi ayeneleyo inkomo zinathe, kube lotshani obeneleyo ukuthi izifuyo zithole ukudla.
UMnumzana Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zithatha amanyathelo okulondoloza inkomo zazo eziseleyo ukuze zingatshabalali.
Sesikhuthaza ukuthi kuhlanyelwe utshani bezifuyo nokulondoloza amaganga ethu kube lokudla okweneleyo kwezifuyo. Lelo inani eliseleyo singazilondoloza zingafi. Lama irrigation la akhona ancedise ukuthi utshani obuphakathi sibuvune kungakawomi.
Izakhamizi eziningi zithi ukufelwa zinkomo lokhu kuzishiye zingabayanga. Omunye wezakhamizi lezo uMnumzana Johnson Dube yena ohlala eMalihlowe eGwanda South uthi sekule minyaka wagcina ukubona indlala enje.
Kufa inkomo, kufe imbuzi, kufe la madonga ayiwo alimayo. Inkakayi zakhona ziningi, akulanto ehle.
Isakhamuzi esengezana uMnumzana Mandla Maseko uthi layo kunje kakaza kubone.
Inkomo ziphelile ziswele amanzi, zathi ziswele utshani zibe seziswela la manzi. So bezihamba umango omude about ama-10 km zidinga idlelo zidinga amanzi.
Amazwi akhathekelwe ngukhansila kaward 1 ematshetsheni uMnumzana Stanford Gala othi izakhamizi zilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Egangeni lapha kakuhambeki ncangoti uyahamba ngamathambo wodwa awenkomo ezigcibileyo, abantu baluzile okunye okumangalisayo.
Ngaphandle kokufelwa izifuyo iningi lithi selithwele gadalala ngendlala njalo abanye baphikwa sebesidla inhlanyelo abayiphiwe nguhulumende. Nansi isakhamuzi seMashelomoshe unkosikazi Priscilla Sithembile Nyoni echasisa.
Indlala esilayo yesitavela, abanye Albert ngicela ukuthi ethi sebedla inhlanyelo esayiholiswayo naleyana bayicholisile lihlanganiswe kube ligogokho bese lishiya ngenxa yendlala ayikhona ukuzenzisa. Hayi, asila ngitsho la manzi, izikhotsho zifile. Hayi, siyahawula bakithi. Uhulumende akhuluma athi sengithe impupho kayehle ukuthi afike ifice vela kwehla.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ohlala esilikwe layo ukhala ngephango.
Umnyaka ka-2019 ezishawo zange wabalula kithi thina izakhamizi kakhulu ezeGwanda. Bekule drought engayenziyo, besingela manzi, singela kudla emasimini, sasingazange sathola lutho, amadamu atsha, inkomo zafa ngobuningi bazo. Indlala layo ibhahile lapha kwelayo kithi lapha kuward 2. Impuphu iyadura, kube kungcono ngaleso yasikhathi kusabuya umbumumbu kahulumende lwana obuthengiswa ewadini, but manje lalowo mumba usatholakali.
UMnumzana Mthembu Ndlovu isakhamuzi seMawane uthi abanye basizwa luhlelo lukahulumende lokuholisa amabele loba nje lungeneli.
Uhlelo luhle sibili, luyancedisa ngoba lanxa kuthola abantu, but luyancedisa ngoba kulabanye abangayenelisi ukuthenga.
Iningi emaNdebeleni laseNkabazwe lithi ukuthabalala kwamadamu kubangela ukuthi indlala ihlasele ngamandla lonyaka ngoba kungela amanzi. Ngakho lithi uhulumende kumele avuselele amadamu amaningi ukuze izifuyo zibe lamanzi lanxa kule ndlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, imu Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Namukela kwesiphathelane labesifazana nelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa no-Councillor Sikhululekile Moyo wakwa-ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlale MDC. U-Councillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngeke ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization esigene esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, lokuyi-extenda ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ithe safunda kubo ngoba ilizwe lelane besikulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini, atransporta abantu layela imota zabo. Ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzele ukuthi ifuel, abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe? Ukumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyikuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senze imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenze iplant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinsuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi seyihlanganisa singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khane i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhu kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphani kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Besincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sifike example isibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite bile-guest abivela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50%. female representation in their local government. Njengakubula wayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale bahle basize ama-seats for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlule labantu ngokulandela lathi ingxenye yeZimbabwe ngingasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ePhumula leHyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabona liphuma le ndaba lishone le ndaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami ngu Chris Gande. Namhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa, ukansila wesilobela engwebandla le MDC. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Esigabeni umumo kama kudla kulaZulu, abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala kulakudla. Ukudla kukho ebantwini yikho uludubo kakhulu ebantwini. Lezifuyo ziyafa kulamanzi, izibhorane, amadama agqibelekile. Izifuyo zilazo zithwele nzima, ziyafa. So phela angathi mina kulanto e-right.
Likelana khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu?
Selikelana kabili kuphela but azange line ngokuningi malo. Amanzi akhona azange angeni emadama, amadama agqibelekile. Lama ungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwala amanzi.
Okokuthi nxa ukhangele ubona ungani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzaba unzima ukwedlula lo esikuwona?
Kakhulu okumangalisayo kungala kunje ngaphandle kwalaba be-social welfare abaphathisa abantu.
Ezikolo ke abantwana bebehamba kahle izingakavalwa, okokuthi asezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku khonona ukukhalakhala kwabantu lapha, i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlala. So imali kayikho ebantwini but ukuhamba kathesi kuthela ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zakhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapho iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala, kodwa la itholakala layo mdijana mdijana ngobuningi bayo ama-housesiza kwananga.
Kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi?
Bafisa ukuba udlula but mina ngiyaphisana labo akwenzi lokho.
Manje njengoba usithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile, abantu balima ngani?
Abantu kulohlelo lwa-introduce kuthiwa ngugajopo bayagibha amagodi. Ugatsha ugatshopho balima ngezandla.
Ngokubona kwakho ubona ngani ikhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani?
Akulantsho isinkwa Gande lapha kungena kula nto ekhona kula asikhangelanga vele ikhisimusi ukuthi izakuba ikhisimusi thini ngoba abantu abalalutho vele kuzima.
Hayi, kwezwakala. Ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho?
Hayi, ngiyalivalelisa abalaleli ewadi 33 esilobela yimi umnikwa uJabulani uKhansila.
Hayi, sibongile ba. Hello ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa, ukansila weward yesilobela engwebandla le MDC ebesixoxela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami ngu Chris Gande lilani.
Siyabonga Jahelidala.
Mama, Jehovah, Mama, sihlala zisilela izinto kwelakithi madoda izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni. Ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembe zendoda amadoda. Zaqala sweleka izinto okufana lokusweleka kwenzekala kusweleka inyama. Awawuthola abantu bezixoxela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama iyisitshebo. Kusweleka zonke izinto ezifana labothukela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngeyokunatha itiye kuphela. Kodwa ukuswelakala kwempuphu akuzange kube khona waba lomlomo lapho ngoba iqiniso ukuthi lapho ababeyimelele khona belindele elayinini babe babekhona ekuseni phambi kwezitolo belala khona obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela. Omama babezwakala ngokukhwehlela ngamazwi amancane kuwe. Abantwana babuyisilo kuphela ezimbelekweni kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu qakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Uyabona ukuthi njani impuphu? Nkulunkulu bayakhala abantu bakho bathi aline lo nyaka izulu line balime washaye bahleli phezu kwawo. Bathi okuningi ungasweleka kula ndaba kodwa ke ungasweleka ukudla bakho. Jehova thembe wena uma kukhona wakwathethisa noma entabeni enkulu lapho kuthiwa intaba kayikhonjwa ekucela khona izulu enjelele akula ndaba-ke konke lokho.
Nduna Malaba, nxa bekhona abathethisa enjelele bakithi hambani liyexolisa amazulu avuleke silime siqede indlala. Ohlabela ke kamnandi lapho Nduna Malaba, ingoma ehambelana lomumo okhona bakithi umumo wendlala. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa, kodwa abe-MDC bathi nguye oyehlukanisa abantu. Kwanele Mthokazi livalelisayo, nguNtungameli Nkomo, lilale.